Chekera kutweta zvekumonera rega ndifare zvanguru fakauya kufa kuchauya kufa kuri kuuya rega ndifare zvanguru fakauya kufa kuchauya kufa kuri kuuya ikodzero yakuita zvaunoda mbiri wako zvinhu zvako handi zviri pambiri wako saka zvaya vasama chitombo shamawo Kudini kuyarira ngoma Noitawo zvekudini kuyarira ngoma Ngakutongo tenderedza Ichingo tenderedza Kutongo tenderedza Nekungo tenderedza Kutongo tenderedza Nekungo tenderedza Kutongo tenderedza Nekungo tenderedza Inde mambo Inde mambo inde Inde mambo Inde mambo inde Kamwe yakari pano kanoda nditenge wawa Mepo ichipepetera akabuda masawa Ndinoda kutamba nevana vane kamusikazwa Tikangoti tambe tambe tobva tarova nazvanza Ndakutongo tenderedza Ndichingo tenderedza Kutongo tenderedza Nekungo tenderedza Inde mambo Inde mambo inde Inde mambo Inde mambo inde Ikodzero yakuita zvaunoda mbiri wako Zvinhu zvako handi zviri pambiri wako Saka zvaya vasama chitombo shamawo Kana ukama otombora sawo Lee, badisa shisha, mishatsa svika Kunze kwapisa, kutopeka zvoshamisa Ndibvise here Ndiduse here, ndishambe here, ndikumure here Ikodzero yakuita zvaunoda mbiri wako Zvinhu zvako handi zviri pambiri wako Saka zvaya vasama chitombo shamawo